Maneru akanaka vatereri ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Sondo rino tinotarisa nyaya yevaprofita nechiprofita. Chii chatinoziva pamusoro pevaprofita uye vanogadzwa nani? Nasi tina mufundisi Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry muHarare vatatanga nekubvunza kuti chii chinombonzi chiprofita.
Muprofita ini semone rangu munhu akadanwa naMwari, munhu unomiririra Mwari ane chipo chekugamuchira uye nekutaura naMwari, atingati unopiwa revelation kubva kuna Mwari zvibatwa naMweya Mutsvene. Saka munhu akatodanwa, munhu anotopiwa basa rekunzi iwe wamutauriri wedenga, uchitaura navanhu vaMwari, uchivaudza pfungwa dzaMwari, zvikudiwa naMwari kubva nguva dzakasiyana siyana zvazvino kana zvembiri.
Muprofita anogona here kutaura mashoko echiprofita kwapera nguva oshandura zvaakambotaura?
Kana zvadaro zvaakureva kuti takuda kuzokusokora Mwari kuti rinomboti kudini pamusoro pevaprofita. Kusokora Mwari obva ataura kuti kuchazowana vaprofita wenhema, sezvakakuva hazvisi venhema. Tazoreva kuti ukaona munhu akusanga zvaakambotaura, then takuda kutapa kusunga mubvunzo wekuti munhu uyu ichokwadi here kuti anga akadanwa naMwari, kana kuti ndeuya akutaura neshoko raMwari kuti uchauya vaprofita venhema vanoshandura zvaakambotaura. Zvekuti kana mukataza mushoko raMwari kuna Jeremiya, Mwari unobva anyasa kutaura kuti mashoko ari kutaurwa aya handizivi ndakavatuma. Muprofita ngaachione zvazadzikiswa, nekuti waakutaura zvekufadza vanhu zvisina kubva kuna Mwari. Mwari asi ndinokuparadzai, kunoya kuti aiwa handikuparadzai, zvoreva kuti waakupikisa shoko raMwari. Zvoreva kuti uyo ari kushandura zvaakambotaura pane mubvunzo kuti zveshokwadi munhu waMwari here, kuti haasiri munhu waMwari, munhu akatumwa kuda newakaipa achinoprofita achimira semutumwa achienza iye asiri.
Munhu anogona here kurota ake oti iye chiprofita? Nokuti tinoona vamwe vanoti zvinhu ndakazvirota manheru vachidaro, zvingafambirana pamwe chete here izvi?
Kuda ndingandomutaura sekuti unoona pane mazwi matatu ano aunonzwa paupenyu. Chekutanga kune izwi rako iwewe raunokwanisa kunzwa, unogona kuzvitaura ukafunga kaemajuna, Mwari akatiita kugona ikoko. Chechipiri kune kunzwa kwekuti unokwanisa kunzwa zvakakupoteredza, kunzwa nharaunda zvoreva tisati anogona kutaura newe. Ichitatu unogona kunzwa Mwari sezvo wakagadzirwa kuti unzwe Mwari. Zvino uno zvaakuenda nekuti wakanzwa pfungwa dzako iwewe, wobva wazvitora, wobva wazviita, woita zviroto, wonunga wachindanzwa Mwari. Zvinogoneka izvozvo kana kunzwa Satani namadhimoni ake nengirozi dzake. Munhu anokwanisa kundanzwa asi zvaanzwa izvozvo hazvina umbo hunoratidza kuzobva kuna Mwari. Saka mukana yekuti munhu anokwanisa kurota ogomuka mangwana kuti ndanzwa Mwari, tinenge takuda kudzoka kusokora Mwari kuti zvataurwa zvacho zvine chekuita here neurongwa hwaMwari nezvine chinangwa changa nevanhu vake. Uye shoko raMwari rinoti kudii? Nekuti kana mukatarisa inini kuna zvakazarurwa zvekupedzisira, panobva pataurwa kunzi kuna 22:18 wese anonzwa mashoko echiprofita ari mubhuku iri uyo unoedzera uchaedzerwa matambudziko akanyorwa mubhuku iri, uyo unotapudza uchatapudzirwa zvakare kunyange mubayiro wake pamuti woupenyu. Zvinoreva kuti pane mukana wekuti munhu anogona kumuka achitaura zvinopikisa chiprofita cheshoko raMwari, nekuti hakunazve kumwe kuzarurirwa kuchazo wako kwakanyanya kupfuura zvakanyorwa mushoko raMwari. Saka chiprofita chiri kuya kuzotisimbisa isu vanhu, kuzotikurudzira kuti tive neukama hwakanaka naMwari. Saka chiprofita chese chinouya dzimweni dzenguva chinouya futi kuzotitsiura, zvinoreva kuti hachingotibhabhazira. Saka zvaakuenda nekuti kana chichititsiura zvaakutaurwa nemuto upi Mwari vachitibatsira.
Vatendi vatakwanisa kuona sei kuti uyu muprofita wechokwadi, uyu asiri muprofita wechokwadi?
Ndinoda kutenda kuti zvese izvozvo zvinowanikwa. Jesu akataura kuti regedzai zvikurirane mumunda umwe utaurwa mbesa dzakanaka nedzisina, uye kana Jesu achinamata zvakare kuna John 17 kuya chibaba anda kuya kwamuri ndikunamatira awa makandipa nevamwe vachazouya kuti vashanga vari panyika vaitozviziva kuti kuchane kwini zvakashata nezvakadi zvakaipa. Saka isu sevatendi nesoko raMwari tinofanirwa kumira patsoka patsoka dzedu tiri musoko raMwari tichinzvera nekuti Jesu mutaura kuti kune vachauya vachiti ndini Jesu ndauya, kune vachauya vachiti goma bva paenda uchiapa, asi kuguma kunenge kusati kwauya. Saka tine soko raMwari rinotibatsira kuti zviri kutaurwa izvi zvechokwadi zviri mhere musoko raMwari. Zvochida kuti isu sevatendi nevanonzwa waMwari vachitaura tochitora mukana wekushanda nesoko raMwari kuda kutsiura kana kuda kuti respond to some of those processes dzinenge dzichitaurwa.
Vaprofita vanogona kuwanikwa here kunze kwechitendero?
Vaprofita havanchazivi kuda pamwe ndo vatinenge kuti wauki here vari kuzvitsvagira zvavo wauki vanhu vari kunouka vane mweya wekuuka vachinobvunza masvikiro nezvinhu zvakadaro. Ivava hatingati vaprofita, pangatoita dambudziko kuti vaakunzi vaprofita nekuti ava hapasisina kuratidza kuti akadana naMwari kana watobuda kunze sounongwa hwaMwari. Ende pamusoro pezvo ndingada kuwedzera kuti muprofita umwe neumwe unosimudzwa uine tingati specific message nekuti Jeremiya akabva audzwa nzi Jeremiya ndaka kuziva uri mudumbu raamai, uchaita, uchadzura, uchapusa, uchawaka, akaudzwa zvese zvaizoda kuita. Saka muprofita anouya aine message, aine a specific mission. Zvino kana uri kunze zvorova kuti message yako uda wakaiwana kupi, mashoko auda uchiri muturukiri here wesoko raMwari, kana kuti uri kutaura zvoda kufadza rimwe boka kana kufadza zvako vanhu vakukomberedza uchizvigadzira mbiri yako isingachaendi kuna Mwari.
Kana muchiudza vanhu chamunoti vatarise chii pamunhu anenge azviti kana kuti anzi muprofita, chii chavanofanira kuchenjerera kuti vazive kuti vari muchokwadi?
Tinoda kutana kutarisa kuti muprofita uyu uri kukwana here pamuviri waKristu, nekuti chiprofita chakauya kuti chizobatsira kuumba muviri waKristu inova chechi yake. Saka chatinofanira kutitarisa kuona kuti munhu uyu ari kushanda akamira sei, zvakare zvaari kutaura zviri maringe here nesoko raMwari.
Ivo vaprofita vanoita zvokugadzwa here, uyezve anovagadza ndiani?
Ndinotenda baba Wande, inini chandinoona ndechekuti vaprofita tingati sezvo tati munhu anopiwa meseji naMwari, muprofita unoonekwa nekutaura nekuti tati ndispokesman, munhu anomutauri wesoko raMwari. Saka haagadzwi asi watingati unotambirwa. Ndofunga kune vakuru variko vangazotibatsira, asi chefu inotambira kuti mashoko aari kutaurwa aya mashoko isoko raMwari, isoko rozvokwadi, kwakuchinga sokunga vanongokukonfirma mafungiro angu nemaonero angu nekuti akanzi akugadzwa akukodhinwa zvoreva kuti akutumwa nevanhu. Sakana chechi yaakugadza chekuti muprofita aenda kuchikoro auya agadzwa, ipapo panogona kunditinese tingada kutogara pasi nguva zvo zvinoshandiswa sei ipapo kutaura kuti pave nekujinga kuti unogadzwa here kana kuti Mwari vanenge vatodana munhu wavo unoya nesoko.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza veNVPV Men's Ministry nekutitsanangurira pamusoro pechiprofita nevaprofita. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.